Muzvikoro zvizhinji munyika muna varairidzi kana kuti mune varairidzi vashomanana sezvo vakawanda vavo vachiti havakwanisi kuenda kubasa nekuti mari dzavanotambira hadzichaita. Nezuro musangano pakati pemasangano ese anomirira varairidzi munyika nePublic Service Commission nemakurukota ezvevashandi vapo mavhima negurukota rezvedzidzo yepasi vaKane Matema hauna chawakabuda nacho. Nekudaro varairidzi vakatora danho rekuti vacharamba vari kudzimba dzavo kudzamara zvichemo zvavo zvagadziriswa, asi vari kukurudzirawo vabereki kuti vabvise vana vavo muzvikoro vachiti vanogona kuwirwa nematambudziko akawanda sezvo pasina ari kuvachengetedza muzvikoro. Munyori mukuru mune rimwe remasangano anomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vaudza Studio 7 kuti kubvisa vana muzvikoro kunogona kuita kuti hurumende igadzirise matambudziko avo nekukasika pamwe nekudzivirira kuti vana vasaite nhumbu nezvimwe.
Kuti a lot of girls will fall pregnant zvikoro ikoko, a lot of violence is going to happen. And we are simply saying to my parents, if you love your child, ndomuchengeta kumba kusikazi zvakamalaiza. Because vasikana mukavasiya vari kuchikoro, what is happening now is going to stable. And we are not saying this because we are enjoying it, but we are simply saying the parents must also come and assist our cause.
Zvinonzi vamwe vakuru vezvimwe zvikoro mumatunhu ese munyika vange vari kuudza vabereki nhasi kuti vabvise vana vavo muzvikoro sezvo kusina varairidzi. Munyori mukuru musangano unomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRapson Chere vaudza Studio 7 kuti nhasi chaiko pane vamwe vabereki vange vari kutovabvunza kuti voita sei nevana vari kuzvikoro.
Saka vazhinji vangu vari kupromisa kuti nhasi vanenge vachidzosa vana kuzvikoro, uye tine maheadmasterwo akatonyorerawo macommunication kuvabereki kuti vange vachitora vana vavo kunyanya vangu vari mumabhoarding aya nekuti hakuna varairidzi. Saka panguva inoyi vabereki vari mushiwo kuenda vachinotora vana vavo kuzvikoro kwanguva iyi.
Vachere vati vange vakamirira kunzwa kuti chii chabuda kudare remakurukota pamusoro penyaya yavo sezvo makurukota vakasangana navo nemuvhuro akavimbisa kuti nyaya iyi yaizozeiwa mudare nhasi. Mukuru wemubatanidzwa wemasangano anomirira vabereki vemuzvikoro School Development Associations vaBhani Manokore vaudza Studio 7 kuti vane urombo kuti zvinhu zvasvika pazvava pasina kuwirirana pakati pevarairidzi nehurumende. Vati havagoni kutambira chikumbiro chemasangano anomirira varairidzi chekuti vabvise vana muzvikoro vachiti vachaita izvi chete kana hurumende yataura nekuti ndiyo inosungirwa nemutemo kupa vana dzidzo munyika. Vatiwo shure yavo ndeyekuti varairidzi nehurumende vagare pasi vataurirane kuitira kuti vana vaenderere mberi nechikoro. VaManokore vaudzawo Studio 7 kuti vaonawo pamadandemutande akasiyana-siyana pane vamwe vakuru vezvikoro vari kuudza vabereki kuti vabvise vana muzvikoro asi vakati izvi zviri kunze kwemutemo.
Kuti varairidzi vakuru vanenge vari pachikoro havana mvumozve kuti vana endai kuda asina kunzi anzwarwo naminista negurukota redu rezvedzidzo. Gurukota redu rezvedzidzo ndo rinenge rakamirira hurumende, ndo rinotaura kuti aiwa zvikoro zvavharwa nekuda kwekuti madzidzisi hakuna. Saka zvikuru hurumende kana isina kunge yataura yadaro zvinenge zvakaomera even mukuru wechikoro nesu sevabereki kuti isusu hatibvisei vana kana kuti mukuru wechikoro ati hatibvisei vana nekuti handina vadzidzisi. Saka tiri kukurudzira kuti vai vadzidzisi vedu vagara pasi vawirirana nehurumende zvinhu zvifambe.
Asi vaMajongwe vati havasi kumanikidza vabereki kubvisa vana vavo muzvikoro asi kuti vari kuvayambira chete.
Maparents ivaiva kana vachitora instruction kubva kugovernment, government ndiyo inoticha. Kana vana vake vachidzidziswa naprofesa Mazvima ngaasitirire zvinotaurwa naprofesa Mazvima, asi kana vana vake vachidzidziswa nesu isusu ngaateerere zvati kutaura.
Pari zvino varairidzi vanotambira mari iri pakati pezviuru zvitatu nemazana mashanu nezviuru zvitanhatu zvemadhora emuno, uye vanoti mari iyi haichakwanisa kuti varambe vachienda kubasa kana kuchengeta mhuri dzavo. Vanoti vanoda kutambiriswa mazana mashanu nemakumi mashanu emadhora ekuamerica pamwedzi vachiti ndiyo mari inokwanisa kuti vararame nemhuri dzavo. Vachitaura mushure vemusangano wedare remakurukota vamavhima vati hupfumi hwenyika huri kuita zvakanaka, uye vanoona paine mukana wekuti hurumende icharamba ichiwedzera mari dzinotambirwa nevashandi vayo. Vatiwo nhaurirano pamusoro penyaya dzemuhoro pasi penational joint negotiating forum dziri kutanga munguva pfupi inotevera yavasina kutara. Zvikoro zvakavhurwa svondo rapfuura mushure mekuvharwa kwemwedzi mitanhatu nekuda kwedenda recovid-19. Vana vanonyora bvunzo gore rino ndivo vakavhura, uye kupera kwemwedzi uno kuchavhura vanonyora bvunzo gore rinouya, kwozoti vamwe vese vachavhura muna mbudzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.